Congress yaitwa kumatebulo yemusauti nhasi yafamba zvakanaka, yafuta murunyararo, vanhu vanominata maleaders avo vanga vakawanda, tafara zvikuru, president wacho vacho vanga variko nemamwe makurukota eMDC.
Vanominatwa vakamira sei?
Vanominatwa president vanominatwawo pachigaro chavo, panominatwawo maVP, vabiti, vahosi nemiwe, vakomichi, pavatabita kumalo pachairperson, vamafume paspokes, vamugimiwe paorganizing, vachibaya padebit organizing, vachibaya paorganizing, vabekitevwa mpofu padebit spokes, vabvondo pavice chair, zvakadaro.
Asi kubuda pazvaita uku ndiyo tarisiro yanga iripo here kuvakuru vebato?
Chiri kutanga mazuva ekutanga manomination maprovinci akati wandei i13. Saka sepati ine demokrasi, sepati inoita zvinhu zvayo murunyararo, sepati inoti vanhu vasarudze, ndiwo kutanga. Pane zvichaitika zvichachinja zvinogona kudai hatigoni kutarisira. Asi chitarisiro chikuru ndechekuti purezidendi vedu vachamisa vachadzokera pachinzvimbo. Purezidendi vedu vachamisa vataridza kudiwa nevanhu, vanhu vafara kuvaona. Uwandu hwanga huriko hunoshamisa. Vana vadiki, madzimai neharahwa zvanga zvichipembera zvichifara kuona purezidendi wavo.
Kubva kuMatebeleland South motarisa kupi?
Tiri kuenda kuMatinotse kuLupane, ndokunenge kune imwe provincial congress. Maleaders vese anenge ari ikoko, vakurukota emuprovhinsi vanenge variko, zvichifamba zvakadaro.
Hapana ati abuda kuti anodawo kukwikwidza vachamisa?
kuMDC hauti ndoda, unodiwa. Vanhu vanoda vakawanda, asi unofanirwa kudiwa nemamembers eMDC, unonominatwa. Saka chindini kana chindoda unogona kuchiita, asi unenge uchingori mupindo wedete, hakuna kwazvinosvika. Tinokudana kana tichikuda, mamembers anokudana kana achikuda. Unofanirwa kuda uyezve nokudiwa. Pari zvino ari kudiwa nevanhu ndo vanominatwa ivava vachamisa.